1300 and 2000 UTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 5/2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vashaya nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi masere nemumwe 81. VaConstantino Chiwenga vanodomwa kuve gurukota rinoona nezvenyaya dzezveutano. World Food Program iri kutsvaga mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kubatsira nechikafu muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashaya nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi masere nemumwe 81. Vanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro vanoita zana nemakumi mana nevatanhatu 146, uye vese ava vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vabatwa nechirwere ichi munyika vasvika zviuru zvina nemazana maviri ane makumi maviri nemumwe 4221. Vapora kubva muchirwere ichi munyika vasvika pachiuru chimwe chete nemazana maviri ane makumi matatu nevasere 1238. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadoma umwe wevatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga kuti vave gurukota rezveutano, vachiti zvakakosha kuti zvinhu zvigadzirikane munyaya dzezveutano munyika uyewo mubazi rezveutano. Bazi rezveutano range risina gurukota kubva zvadzingwa basa vaimbova gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Pabuda mashoko ekudomwa kwavachiwenga kuve gurukota rezveutano, pamadando emutande vazhinji vange vachiti manyepo evanhu vari kungofara zvavo pamadando emutande, kusvika munyori muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Sibanda vaburitsa mashoko aya zviri pamutemo. Vachiwenga vane nhoroondo yokudzinga vakoti nevanachiremba vairamwa mabasa vachida kuti vatambiriswevo mihoro yakanaka. Munyori wesangano rinomirira vanachiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nomin Matara, vanoti vanachiremba vange vakatarisira kuwana gurukota rezveutano rine ruzivo rwakakwana rokadzama, vachiti zvaitwa izvi zvichakonzera kuti zvinhu zvirambe zvichiipa munyaya dzezveutano.
Semachiremba anoona nezve kodzero dzevanhu kunyanya-nyanya takatarisa nezveutano, tiri kukatyamadzwa nekushamiswa nekuapointwa kwaitwa Minister of Health munyowani.
Chanyanya kukukatyamadzai apa chii, Dr. Masara?
Ministry yedu yehealth iministry yakatarisana nematambudziko akawanda. Vachiremba haasi kushanda, manesi havane 6 to 7 weeks asiri pabasa, zvipatara zvedu hazvisi kushanda zvakanaka. so matambudziko esaya matambudziko makukutu ekuti tanga tiri kutarisira kuti tichawana minister of health ane experience ane ruzivo rwakakwana kuti akwanise kuaddressa maissues aya atiri kusangana nawo. But takatika madzwa tichiona minister appointwa kwatiri tiri kuona minister uyu asina experience yakakwana, asina ruzivo rwakakwana rezvinoitika muministry yedu yehealth. Saka zvinhu zviri kutishamisa, zviri kutikatyamadza, ende hatina kana neromuromo nezvaitika izvi. Tinoona sekunge matambudziko atagara tichisangana nawo ekuti hamuna machiremba, hamuna manesi muzvipatara, hamuna mishonga, uyezve vanhu vari kutadza kuwana kubatsirwa muzvipatara. Zvinhu zvichange zvinogona kuramba zvichiwanika nekuti hatina leadership muministry of health.
Saka motarisire chii uye muchashanda sei?
Hationi sekunge zvaitwa izvi zviri zvinhu zvakakodzera nekuti tanga tichitarisira kuti tichawana munhu ane experience akawanda mune zveutano, but minister appointwa hationi sekunge ane experience muutano.
Avo vange vari munyori wesangano rinomirira vana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nomeni Matara, vari parunare neStudio 7. Asi mumwe mukuru mubato reZANU-PF, Dr. Simba Mavaza, vanoti zvinofadza kuti vachiwenga vadomwa kuve gurukota rezveutano, vachiti vachiwenga vachagadzirisa zvinhu mubazi iri nenzira inobudirira sezvavakaita nechirongwa checommand agriculture.
Zvaitwa namutungamiriri wehurumende, mutungamiriri wenyika vamunangagwa kusarudza vachiwenga semutungamiriri kana kuti segurukota rinoona nezveutano chinhu chakanaka chaizvo. Chekutanga ndati tinzwisise kuti kusarudzwa kwavachiwenga segurukota reutano havana kubviswa pautevedzeri hwemutungamiriri wenyika. Vanoramba vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, asi chimwe chinzvimbo chavapiwa kana kuti iya inonzi pachirungu portfolio, vapiwa chinzvimbo chekuita gurukota rezveutano. Izvi hazvina mutemo wachikorwa kutanga, nekuti vanhu vava vari kuti vane mutemo wachikorwa. Saka kuisa vice president segurukota hachisi chinhu chinoshamisa, zvakangofanana.
Vamwe vanoti panga pachida munhu ane ruzivo munyaya dzezveutano. Munoti chii kwavari?
Ndinoti havanzwisisi basa regurukota reutano kana rezvese zvarenga rangosarudzirwa. Gurukota handiro rinoita basa reutano. Gurukota ndiye anenge ari mubata simba webazi iroro, uye ndianenge ari pachirungu administrator. Saka anosevenza nenyanzvi dzeutano, ndokusaka pemanent secretary wake kana munyori mukuru mubazi rake ndichiremba, uyezve akabvonga ari mukuru wezvipatara zvose zvemauto emuZimbabwe, Dr. Chimedza. Uyezve tikatarisa zvakare tinoona kuti anenge asingasevenzeka, kune komiti kana komisheni inotaura pamusoro pezveutano inenge iri kusevenza negurukota. Kune vana chipanga mazano vanenge vari nyanzvi dzeutano vanenge vachisevenza negurukota. Gurukota basa raro ndekuzongoona rakamirapo semutyairi, nekuti mutyairi webhazi handi anorigadzira, vanogadzira vamwe, vanotyaira vamwe. Saka vachiwenga vanogaudzi vanogoreza kutyaira kana zvinhu zvino zvapinda mumadhaka. Pane nguva yatakanga tisakwanise kuwana chibage munyika, nyika yadzikira zvisingaiti. Vachiwenga vakabva vaitwa iwo kuti valide yainzi command agriculture. Pakava nemitauro, asi chibage chakawanikwa hatina kuzosunza
avo vange vari mumwe mukuru kuru muZANU-PF, Dr. Simba Mavaza, vari parunare kuUnited Kingdom neStudio 7. Imwe nya unyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sanganiro reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vanoti gore rino masangano anombosibatsira Zimbabwe nechikafu anogona kukundikana kuunganidza mari iri kudiwa kuti nyika ikwanise kuwanirwa chikafu gore rino risati rapera. Mashoko aReverend Matonga anotevera urongwa hwakaziviswa nesangano reWorld Food Program wekuti sangano iri riri kutsvaga mari inoita mazana maviri nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora ekuAmerica, United States 250 million, kuitira kuti rikwanise kuwanira vanhu chikafu. Sangano iri rinoti rinotarisira kuti uwandu hwevanhu vanoda kurubatsiro rwechikafu hunenge hwakwira nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kusvika pamamiriyoni masere nemazana matanhatu ezviuru, kana kuti 8.6 million nekuda kwematambudziko ari kukonzerwa nechirwere checovid-19. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kondemiri weStudio 7.
Tichitarisa kurudziro yaitwa neWFP, awo vakutsvaga mari ingapfuure mazana mairi emamiriyoni kuti vaone kubatsira vanhu muZimbabwe. Ichokwadi vakandemiri kuti gore rineri sezvagaro tichingoziva kuti mvura haina kunaya zvakanaka, tingangoti takaita mvura yakaita mwedzi nechidimbu kunaya, nekuti mvura yedu yakanaya February neparts of March and mvura yakanga yatoenda. Saka vanhu vakawanda havana kukwanisa kuti vakohwe, vakaita drought rakakura zvikuru. Saka patiri kutaura nyenyaya yekushayikwa kwechikafu, patinoda kutotangira ndipapo pekuti iye zvino matsime akawanda ava kupwa mvura. Saka mawater sources evanhu ava depleted, nepamusana pekuti mumaruwa akawanda vanhu vane haya amunoti mashallow wells avanozvicherera, kana kuti zvitubu zvinobuda mvura naturally. Saka vanhu vakadaro ivavo vava kutambura nekushaya mvura yekumwa. Zvibhorani munzvimbo dzakawanda zviri kuresa, asi izvozvo zviri kure zvacho zvimwe zvatotanga kupera mvura, nepamusana pekuti average chibhorani muZimbabwe chine 40 meters. 40 meters inhambo inoita kuti inokasika kuoma kana drought risinge rasusikidzana sezvo zvakaita muZimbabwe. Saka nhamo yedu huru yatava nayo yaye kuti usavi chaihwo huchange huchinetsa kuti vanhu vange vaine usavi hwekuti vadyise sadza, nepamusana pekuti magarden haacharimika. Then tozoenda kune chikafu chacho. Wakakuwa wakangoita aya anonzi nevanhu mabvamuchando. Saka chando ndo chapera ichi kureva kuti matura akawanda havasisina chikafu chino.
Kwaiyo namba yasimudzwa neWFP yevanhu vari kunzwa ruda rubatsiro haisi yakawandisa here, Reverend Matonga?
Figa yasimudzwa neWFP yekuti vanhu vava kuda rubatsiro vangasvike 8 million mupopulation yevanhu iri pasi pe 14 million. Tichitarisa kuti zvikamu zvakati wandei zvemaZimbabwe hazvisisiri muZimbabwe pa 14 million iyoyo vanhu vava kugara kudiaspora. Saka zvichida vanhu vanenge vasara munyika vangangodaro vari around 11 to 12 million. Saka kana mava kuti imi of the 11 to 12 million, 8 million yacho iri kuda food aid, that shows kuti taaparumana nzombe, hazvina kutimirira zvakanaka senyika. Then zvinochibva zvaenderana nekuti vaya vanga vasingararame nekupiwa mahandouts, nepamusana pekuti vanhu vaiitawo gwakumukwaku kutsvaga zvekudya pachi zvavo, vakadai nevaya vanonzi mavenders, vakadai nevaya vanonzi varimi vadiki small scale farmers, havachakwanisa kuita izvi nepamusana pekuti means dzekuti zviitikike zvacho hapasisina, plus shutdown iri kuramba ichiomarara nekuda kwekuti macases edu ecovid-19 ari kuramba achikwira senyika.
Nyika dzinosimbopa Zimbabwe rubatsiro dzakaita sana America nana Britain pari zvino ndo dzakanyanya kuvhiringwa nedenda recovid-19. Munotarisira kuti dzingabatsira nemutoo upi?
Tiri pakaoma senyika. Handizivi kuti vakuru vedu venyika vari kuronga kuita sei nekuti kufunga kuti tinobatsirwa nema international donors chete hakukwane nepamusana pematambudziko ataura kuti naivo vane matambudziko avo akakura zviya zvinonzi netsumo yevanhu amai vatsva kumusana mwana atsva kudumbu hapana achabereka umwe
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakamboita mutungamiri wesangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunhare kunyadire kuUzumba naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com ine nyaya yokudumwa kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga segurukota rinoona nezveutano. MuHerald sachigaro weZanu PF amai Opa Muchinguri Kashiri varamba mashoko ari kutaurwa pamadandemutande ekuti vane chirwere cheCOVID-19. MuDaily News vana chiremba vari kukumbira musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti kupararira kuri kuita coronavirus munyika kwasvika pasina kunaka. ZimLive.com ine nyaya yokushorwa kwava Emerson Mnangagwa pamusoro pekuchikora kodzero dzevanhu ivovo vachituka vanhu vavanoti vanoshanda muchivande pamwe chete nevavanoti matororo ekumasangano anopikidza kukanganisa kubudirira kweZimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndasuka kuchiredzi nhasi kwakaoma. Vana gwande nanani. Tasvika kuchiredzi kuya, tikasvika kuchiredzi kuya, mapurisa anga achitirova vanhu. Achidzinga vanhu mutauni, achipenga, achirova zvisingamboiti. Izvo ndazvionera izvi. Zvinhu zvazvidoitika zuva ranhasi.
Vakomana zvimwe zviri kuitika kumusha kwedu zvinonyadzisa kuti munhu angakumbira machiremba nemadhokuta kuti adzoke kubasa kuirosi eka ndokufudza mombe negotsi chaiko. Zvakaoma kwati COVID ingaperawo pakadai panzara iri kurikita vanhu kumusha kunoku. Dai Mwari vabatsira vanhu vagone kupa vanhu mufudzi akanaka akasiyana neuyu ngoti COVID yacho yatonaka kuti haisi chirwere chevarombo ba chero nevapfumi vacho vari kusanganawo nazvo.
Rimwe dambudziko rine Zanu PF ravasingazivi nderekuti Zimbabwe inyika diki. Hautimbofi takanzi Zimbabwe inorwisana neAmerica kana neBritain. Hazvife zvakaita izvozvo. Ende isusu eZimbabwean citizens hatitodi, tinotoda kutoita relationship yakanaka nemawestern countries. Because ipapapa Zimbabwe ikachera gold kana maminerals vanomatengesa kupi? Vanotuka mabhaya, kutuka munhu anotenga zvinhu zvaunotengesa ndokushaya pfungwa ikoko. Iye zvino izvi vakutanga vanyebodhi yeitoisirwa masankisheni nekuti varungu havasi kutenga godhi. Ndopavanoti havafungi. Ipapapa maminerals chaicho vanodawo matengeserano maminerals acho avanotaura. Apa havana mishinari yekuchera maminerals acho. Hapana mabasa, wanawana mabasa. Yezi nezi kana ma-ARV-AIDS chaoche. Dae wasiru warungu wakawe ya wewe udiuto ganesini manami mapirizi Zimbabwe. Wanoyaifa bozi, hawa goni ya wagazira pirizi cha. Tazo gazira fertilizer, hapana cha wano gona. Wanoatema wezi wari munu mu Afrika yezi.
Magadi kumuri ya Zimbabwe, ini ndiri kuonde vali. Ndinongoti kumhuri yeZimbabwe nguva yatakatarisana nayo iyi inoda ushingi nokuita chirirangwe sezviri kuita vajob scala naMahere. Handizivo kuti Profesa Welshman Ncube vari kuzvionawo sei nokuti kupinda kwavakaita muofisi up to now handisati ndambonzwawo kana pane zvavari kumbotaura maererano nemamiriro akaita zvinhu munyika medu. Ndatini
zvinoitwa nechihurumende chaZanu PF zvakashata. Ini ndini tafadzwa. Andi support. Vauraya kiriya yedu isusu vechidiki. They don't even care about our future. They just want to eat and leave us. Tisina kana chekubata. Avanei nekuti tichazove mangwana. Vechidiki muZimbabwe tatambura. Zvokuti dai tatine dzimwe nzira dzekueliminate this evil man. Tati munanga gwamasitigo vedu. Taneta. Now I'm 18, but zvandave kuita isinge izvino zvatureko isinenye lockdown zvandava kuita ndakushanda ni excess no limit ndikurwadziwa nangagwa masteliv.
Hey, makadi muri Zimbabwe, ini ndinoitwa Brian. Hey, ndangoti ndingorekudhawo ndichingotaura maererana nesituation yatinayo uno muZimbabwe negovernment yatinayo. I government ya ameno vanhu vamwari ameno moti chiinayo vamwe mimi asi kwandiri nini ka yakuniwa ikutuma rights evanhu kutombunyikidzwa pana chaunoti kubvira pavakapinda ivo vamunangagwa chavakaita chinoti hatinoti ha vaiitawo zviri nani chavangoi zvavaigona kungoita ivo vezano kungouraya chii izvezvi vanhu vangani vasimo muZimbabwe nekuda kwavo nekuda kweZANPF vanhu vangani vasingagariri mudzimba dzavo izvezvi ipapapa hanyi hurumende yaya mene.
Inini ndinoti hai madokta, manesi, maticha vese vari kukomplena ngenyaya dzemari awanika havasati vaziva zvavari kuita. Vanhu vanoziva zvavanoita ka vanogara pasi voti zigara pashi chaipo chaipo indotaura pachindau chaipo kugara pasi kuti zii mazuva vokorora kuende kukliniki kwacho vokorora kuende kuchikora kwacho weshe unokurapwa wozidzokera chero masoja achona anoda kurapwa wozidzokera zvipatara zvoshaya kana munhu wani zvakaitika 2008 payapayaka ndostrike yanga yakanaka iyaiya yekuti vanhu mugabi akatsvaga kuti vanhu vaite mubatanidzwa nyika ienderere mberi kwete zvinhu zvekuti hanzi vaite ma11 ari kuenda kubasa uyo asi kuenda kubasa ngavagare pasi vese. Saka madhokuta, maticha, manesi havasati vaziva zvavari kuita vanoziva basa ravo rekusenza chete but kuti vanyatso kuziva kuti kubanze nokuneka havasati vanyatso kuzviona because haungarambi uchingoda kutaurana nemunhu asingari kutaura newe hazviiti ndipedze gore reshe ndichinyenge musikana. Saka madhokuta nematicha nemanesi ngavatipe masiriasi kwete kuramba tichingozwa mashoko avo anondobhohwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti pari zvino havasi kuzovharisa kambani yeTikTok muAmerica vachiti vakamirira kuti kambani iyi itengwe nekambani ipi zvayo muAmerica. TikTok ikambani yepadandemutande inofarirwa zvikuru nevechidiki. Ikambani iri pasi pekambani yekuChina inonzi ByteDance izvo zviri kukonzera kuti America ityire kuti kambani iyi inogona kushandiswa nehurumende yeChina mukuba ruzivo rwaisingafanirwi kuwana. TikTok inoshandiswa nevechidiki munyika zana nemakumi mashanu uye inoshandisa ndimi makumi manomwe nemashanu. Tabata vanodzisa zvekutapa kwenhau nekufambiswa kwemashoko paTexas State University kuSan Marcos mudunhu reTexas muzvinafundo Priska Ngondo kuti vatiudze pamusoro peTikTok iyi.
Kambani inonzi TikTok inoita nezvemavideo app.
TikTok inoshanda sei, Dr. Ngondo?
vanhu vanoenda pa TikTok vogadzira mavideo whether vari kutamba, vari kuita makeup, vari kubika, vachiratidza vamwe vanhu vanenge vachivateera ipapo pa social media app pacho.
Sei mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachida kuibhana?
VaDonald Trump vari kuda kuibhana nekuti pane matension between America neChina. Saka vaDonald Trump vanowanza kuda kubhana any businesses kana macompanies anodila neChina. And vanoda kuthreatena macompanies iwawo. And another reason why vangada kuibhana hanzi maconcerns over security risks. Vari kutya kuti information dzemaamerican dzinozopedzisira dzaamumaoko emuchinese government.
Ndinoona kuti Microsoft inoda kutenga kambani iyi yeTikTok izvozvi. Zvinofamba sei ivo vaTrump vachida kubhana kambani iyi?
Kuti Trump, Microsoft yanga ichida kutenga iyo TikTok, but zvinenge zvisiri kunyatsofamba izvozvi. Ika company ikatengwa neMicrosoft, then inenge ya largely an American company. Saka kuibhana, the reasons for kuda kuibhana panenge pasisina. Saka it looks like izvozvi vaTrump vamboita delay kubhana TikTok, vachinyatsofunga kuti voitei. Because vakamboto threatena kubhana Twitter ne Facebook before, but hazvina kunyatsoita because makampani anoita zvekufambisa makampani anoita zvekufambisa mashoko. Saka zvinonetsa kubhana makampani akadaro.
Vakuru vakuru vemakambani etechnology vachangobva mukupa uchapupu kana kuti umboo kuCongress. Chii chiri kutyiwa nezvematongero enyika chavanofunga kuti chiri kuitwa nemakambani awa?
Vatongi venyika vari kutya kuti vakuru vemakambani etechnology vakurisisa, havasi kubvumira kuti mamwe makambani madiki akurewo nekuti hapasisina fair competition. Vari kutya kuti vari kuita crash macompetitors. Vari kutya kuti vari kutora information yevanhu and vari kuchengeta information iyoyo vachizoishandisa kuita marketing neadvertising nekukunda any other small companies dzinenge dziri kuda kupindawo mumarket imomo. And vari kutya kuti maprofits avo ari kuita ari sky high. Vari kuita maprofits akawandisisa that are beyond what they should be getting. Iwo makambani iwawo Amazon, Apple, Facebook and Google ndiwo vara maleaders ema technology platform. So vakuru vehurumende vari kutya kuti makambani iwawo anyanya kukurisisa zvokuti hapasisina a fair playground for mamwoma business anenge achida kubudirira munzvimbo iyoyo.
Muzvinafundo Priska Ngondo vari parunhare kuTexas neStudio 7. Kana wekuita zvandinoda zvandinogona kambo nyivhulele kubva kujaya guru love more my javana I miss you my friend. Kwauri ikoko ndibatewo zveumwe wangu sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Hei noi misoro yenhau dzanhasi, vanhu vashaya nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi masere nemumwe 81. VaConstantino Chiwenga vanodomwa kuve gurukota rinoona nezvenyaya dzezveutano. World Food Program iri kutsvaka mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kubatsira nechikafu muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini Ndini Tanona Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.